This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina ndira 28 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party Vatendai Biti vanoti hurumende yeZANU-PF inogona kubviswa chete kana mapato anopikisa akabatana kuti arwisane nebato ravanoti rauraya nyika. Mutungamiri wenyika uye varisachigaro weAfrican Union vaRobert Mugabe vanosvika muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wepagore wenyika dziri muAfrican Union. Imba yevanopikisa amai Margaret Dongo inopiswa muHarare nevanofungidzirwa kuti zvine matongerwo enyika mukati. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party Vatendai Biti vanoti hurumende yeZANU-PF inogona kubviswa chete kana mapato anopikisa akabatana kuti arwisane nebato riri kutonga uye kana pachinge pagadziriswa mitemo yose inobata sarudzo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaBiti vati vabvumirana sebato kuti vasimbaradze nyaya yekuti nhaurirano pakati pemapato anopikisa hurumende dzisimbaradzwe pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Kunyange hazvo vaBiti varamba kutaura zvakawanda nenyaya yenhaurirano idzi, vane ruzivo nezviri kuitika muchivande pakati pebato ravo MDCT People First inonzi inotungamirirwa naamai Joyce Mujuru iyo isati yaparurwa pamwe nemamwe mapato, vanoti pane chinangwa chekuda kuti mapato ose atsigire munhu mumwe chete achamisidzana navamugabe musarudzo dzemuna 2018.
Takazvipira kuti tisenze nemamwe mapoka ano maonero akafanana nesu. Nyaya iri papa ndeyekuti tikashaya mareforms muZimbabwe, tikashaya grand coalition, then hapana zvatiri kuita. So tabvumirana isu kuti vePDP kuti ngatisenze ine simba kuti nyaya yemubatanidzwa iyi ibudirire. Pakubatana apa tuda kuti tese tinge tiri equal, tese tinge tichirespectana, tese tinge tichikudzana. Nekuti tikauya tichiti mumwe muhombe mumwe mudiki ndo zvakatadzisa kuti kusenza uku kumbobudirira makore apfuura aya 2013 ne2008.
Zvichakadai, vaBiti vati sebato vari kuda kuti mitemo yose inobata nyaya dzesarudzo yevandudzwe, vachiti komisheni inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kunonoka pagadziriro yayo yesarudzo idzi. VaBiti vati sebato vachanyora mutemo wesarudzo wavanofunga kuti ndiwo unofanira kushandiswa munyika, wozeyewa nevemapato anopikisa pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira. Vati ZEC inofanira kutotanga izvozvi kunyoresa vanhu vachavhota musarudzo dzemuna 2018 kana pachizoshandiswa zvigunwe kana kuti biometric voting system musarudzo idzi.
So pa next election tinoda kuti pange paine biometric hongu unouya nechitupa but fingerprint yako inenge iripo yekuti ndiwe here zvishuwa chibadura kana usiriwe tokudzinga, because taona kuti ZANU iri kuramba ichingoba maelection. Saka mushonga webiometric mushongo unogona kubatsira vanhu veZimbabwe kuti zvishuwo zvavo zvekuti vasarudze hurumende yavanoda ivo kwete inosarudzwa namudede zvinge zvinenge zvichiitika.
Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reCoalition Against Corruption vateri mutsvanga vati havaone hurumende yeZANU-PF ichivandudza mitemo inobata sarudzo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 pakatarisa makakatanwa ari muZANU-PF pari zvino.
Handioni sekudaro nekuti tichitarisa tiri kuona kuti vamugabe nehurumende vavo vari kutarisa kuti masimba avo ave anosimbisisa yatinoti iyo consolidation of power pachirungu ndiyo yavari kuconcentrata nayo. Handifungi kuti vangada kuti pavandudzwe mutemo nekuti ZANU-PF chainoziva ndichekuti pakavandudzwa mutemo ndokuparira kwayo. Saka ndizvione zvichiitika kusvikira patinosvika 2018.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe mafungiro ebato ravo panyaya yekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo iyi. Mapato makuru anopikisa akaita seMDC yava Morgan Tsvangirai, MDC yava Wolf Mencube pamwe nePDP anoti haasi kuzokwikwidza musarudzo idzi kana mitemo yose inobata sarudzo isati yaitwa. Zvichakadai, vaTsvangirai avo vanga vachifanira kuita musangano nevatori venhau pamuzinda webato ravo vakanzura musangano uyu vachinzi vaenda kusouth Africa zvechimbi chimbi asi hatisati taziva kuti vaenda kunoitei kusouth Africa kwacho. Mutauriri wavo vaLuktamburinyoka vati pane zvamukira mumakumbo kunyange hazvo vasina kutaura kuti chii chaizvo. vaTsvangirai vanga vachifanirwa kutaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pamiro bato ravo panyaya iyi uye kuti nyika ingafambira mberi sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyaya yakakwidzwa kudare revashandi nemabasa reLabor Court nesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ yekupikisa danho rinonzi rakatorwa nehurumende rekudzora pamabasa varairidzi vari pazororo inonzi ichanzwika mudare mangwana. Nyaya iyi yaifanirwa kupinda mudare nezuro asi zvinonzi hurumende yakakumbira nguva ichiti yakanga isina kugadzirira. Sangano iri rinoti riri kuda kuti hurumende isamanikidza varairidzi vanenge vatora mazuva avo kuti vadzoke kumabasa sezvo yakanga yambovabvumidza kuti vaende pazororo. Hurumende inonzi iri kutiwo varairidzi ava vadzoke pamabasa kuitira kuti vaverengwe zvakare kunyange hazvo danho iri rakamboitwa. Tabata mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou kuti tinzwa mamiriro akaita zvinhu.
Takaisa unyaya iyi sondo rakapera kumakoti tichichallenja kuti varayiridzi vanoda dzimizi dzavo vanoda kuzorora. Nyaya yacho yanga yapinda kukoti asi haina kuzoenderera mberi nokuti hurumende inenge yanga isina kufaira mapepa ayo zvakanaka. Saka nyaya iyi iri kuzopinda musi weFriday kuti iongororwe ionekwe kuti yafamba sei. Saka zvandiri kungotaura pari zvino ndezvokuti zviri kwavari varayiridzi vakangodzokera kuchikoro asi pane kaviri zviri nani ndezvokuti vanovatungamirira vatinoti maheadmaster vaanyorere tsamba in their individual capacity vachivaudza kuti ngavadzoke kubasa. Nokuti kana pasina tsamba kana tinoratidza kuti vanzidzokai kubasa ndinouromba kuti mazuva avo avo anoratidza kuti vanofanira kunge vari paholiday anenge achingotorwa sekuti vari paholiday.
Saka imi nhengo dzenyu mati mambogarawo nadzo pasi here muchidzijekesera?
Takungomirira zvisabuda mumakoti mangwana nokuti nyaya ichange ichipinda mangwana yovhewa. Saka zvinobuda mukoti mangwana ndo zvichapa kuti zviite gwara nepfunduto kuvarayiridzi vakawanda munyika yese.
Isangano renyu chete here rePTUZ rakazokwanisa kunge richisvitsa nyaya iyi kumatare kana kuti makabatana makaita chirwirangwe semasangano evarayiridzi?
Sokuziva kwangu isangano rePTUZ chete rakaendesa kumakoti takangosarudzawo varayiridzi vari padhuze neHarare kuti vakwanise kunge vachizoisawo mazita avo ipapo. Vamwewo hatizive kuti vachazodini asi pari zvino sokudziva kwangu isangano rePTUZ rakaendesa kumatare edzimota hurumende.
Asi ivo varayiridzi vari kunzi vadzoke kubva pazorora vane magwaro avari kusainiswa here kana mafomu avari kusainiswa ekurakidza kuti vanzi vadzoke pabasa uye chii chichazoitwa kumazuva avo ezororo eliva?
Varayiridzi vakawanda havana magwaro. Kana vadzoka vasina magwaro zvinonetsa kuti murayiridzi azotevera mazuva ake nokuti hapana gwaro rinoratidza kuti anga ari paleave.
Vanga vari mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe, vasimuka munyika nhasi vakananga ku Addis Ababa ku Ethiopia, uko kwa vachapinda musangano we African Union nevamwe vatungamiri wenyika dzemu Africa nemusi wemugovera. Vamugabe ava vanowasa chigaro we AU vachange vachipa usachigaro wesangano iri kumutungamiri we Democratic Republic of the Congo va Joseph Kabila. Asi mutewedzeri wasachigaro we African Union Commission va Erastus Mwenja vaudza Studio 7 kuti achatsiwa vamugabe achaziikanwa nemusi wemugovera. Vamwenja varambawo mashoko enhengo yezano PF mudare reparamende vakindness paradza ekuti vamiriri venyika dzemu Africa ku AU vanoda kuti vamugabe vabvumidzwe kuramba vari sachigaro sangano wesangano iri kunyange hazvo dzoro ravo riri kupera nemugovera. Vanopokana neutongi wavamugabe vanoti hapana zvavaitira Africa zvine maturo apo vari sachigaro weAU. Mutungamiri Nkomo Studio 7 aita hurukuro nemumwe wevanhu ava vari Joyce Ngwenya, nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reLiberal Solutions.
Chokwadi ukatarisidza mhiri zvironga nemvonga mupopopi iri muAfrica, vanhu vari kumasoja eAfrica inoti ari kurawa kusomaria, kuKenya, vanhu vokuKenya vari kubhobhiwa neAlshabab, Boko Haram hapana chati chatombochinja, kuMozambique watanga imwe hondo, kuBurundi vana Nkurunziza vauraisa vanhu vakawanda. Hazviite kuti munhu akaita saPresident Mugabe anotadza kugadzirisa mumusha make wokwanisa kugadzirisa. Tingangoti isusu gore rese rangopera vachingotenderera vachingotaura nezvakara zvichingotaurwa zvokuti kuwechi kwakaita soso pavapambe pfumi tuda United Nations kuti tive nemavhoti. Hapana kana chavati vaita nokuti basa racho ibasa rakagosha rinoda munhu mutsva, munhu wechidiki anenge achiziva zvekumhanya mhanya neinternational politics. Vasekuru ava handi kuti pane chavakwanisa gore rino.
Nhengo yezano PF mudare reparamende vakindness paradza avo vakanga vachishanya kuEthiopia vanoti vakakurukura nenhengo dzeAU ikoko, izvo zvinoti dzanga dzichida kuona vamugabe vachienderera mberi vari mutungamiri weAU. Muri kuzvionawo seizvo?
Aiwa kazvoriura dzaudzi kuda kana kuAU kwacho hakuna kana chinofamba, nekuti kana uchazoti munhu agara pasina chaakwanisa kuti aite ange achinzi ngaatiuri chigaro cheAU ndechongopiwa kuti ugarewo gore rimwe uri figa yedu chingotaurawo mamiting aya, hachisi chigaro chekuti pane zvaungakwanisa kuita nekuti nyaya dzacho dzakawanda, kunoti vana makomishina. Saka ndotoona kuti vaparadza vari kuexporta poisonous politics dekuZimbabwe kuti vamugabe vagare muchigaro.
Vari Joyce Ngwenya, inyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reLiberal Solutions. Vanga vachitaura vari parunhare muHarare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Asi nhengo yezanu PF mudare reparamende vaJoseph Chuma vaudzawo Ntungamiri Nkomo kuti zvakawanda zvadzadzikiswa navamugabe pavanga vari sachigaro veAU.
Chokwadi chiripo ndechekuti mutungamiri wedu akaedza zvikurusa kuti agadzire ashandure zvinhu zviripo kuAU kuti Africa ionekwe secontinent ine vanhu chaivo, vanhu vane basa, haikona vanhu vasina maturo. Saka ini ndinoti kupedza kwake gore rinori akupa vamwe vanhu kuti vafunure mberi zvinoitira hazvo because mutemo wacho. Asi mutungamiri wedu akaedza nemazvo, akanyatsoshanda simba rake rese kuedza kuti agadzirise achinge zvinhu zvanga zvichishupa muAfrica, kuti vanhu vari kunze kweAfrica vachionewo sevanhu vane basa.
Asi vari kutiwo vamwe vachuma hondo dziri kuenderera mberi, nzara uyezve nyaya yeugandanga kana kuti terrorism iri kunetsa kuNorth Africa uko kwana Nigeria, muri kuzvionawo sei?
Hungu ichokwadi iroro zvina zvinoambira zvakanaka muAfrica, asi kachinhu chikuru chabe chekuti tarisai tione kuti vatungamiriri tiri kuitei kuti zvinhu zvigadzirike. Ndozvati kutaura kuti president yedu vakatotuma vanhu vanonzi nechirungu mapeace envoy ina kunyika dzese dzeri dzokuedza kugarisa vanhu pasi kuti aiwa ngatitauriranei tigadzirisane, tisashandise masimba, tisauraye vanhu panzara. Iyi handi nyaya yekuti tigagona kuigadzisa kuti inyaya inobva kuna mwari kuti ndiye anonayisa mvura asi zvinhu zvinobva kana kugadzisika purezidendi vedu vakatuma vanhu kuti mhanyai muende apo mhanyai muende apo tinoedza kugadzisa vanhu pasi vanhu votaurirana vanhu noedza kuti tigadzisa nekusina kuzourayiwa vanhu kusina kuzoita zvinhumhirizhonga dzakawanda wanda
vaJoseph Chuma inhengo yezano PF mudare reparamende vanga vachitaura vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muBulawayo. Makateerera kuchirongwa chenyu cheStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika pamwe nedzimwe nyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mutungamiri weBurundi vaPierre Nkurunziza varamba vakamira nedanho ravo rekuramba kutambira mauto emuAfrican Union kuti azochengetedza runyararo munyika yavo. VaNkurunziza vanoti African Union inofanirwa kuremekedza Burundi senyika uye inofanirwa kutanga yabvunza Burundi pano zvose zvainenge ichida kuita muBurundi. Mwedzi wapera, African Union yakati ichatumira mauto zviuru zvishanu kunochengetedza runyararo muBurundi. Mauto aya akanzi aizogara munyika iyi kwemwedzi mitanhatu. Izvo zvinotevera mhirizhonga yakasiya yauraya vanhu vanosvika 440 uye vanhu vanodarika 220 ezviuru vakatiza misha yavo. Gurukotaro zvekudzivirirwa kweAmerica vaAshkata vanoti mauto emuAmerica anofanirwa kuramba ari muIraq nemusiria kuitira kuti akunde chikwata cheIslamic State. America ine mauto anosvika zviuru zvitatu nemazana 550 muIraq, zviuru zviviri nemazana 950 zvemauto ari mauto ari kudzidzisa mauto emuIraq pamwe nekuapa mazano. Zana remauto aya ndeaya mauto aye ane hunyanzvi hwepamusorosoro uye mauto ane hunyanzvi hwepamusorosoro 50 ari muSyria. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemutungamiri weEquatorial Guinea vaThiodo Obiang Nguema Mbasogo vave neushamwari hwebhande neBurugwa. Svondo rapera vaMbasogo vanga vari muZimbabwe sechave chigariro musoro weshuro kushaya nyanga. Izvi vave kuzviita gore roga roga kubva muna 2006. Ko ukama uhu hwakatangira kupi uye huri kubatsira ani chaizvo? Mumwe wangu Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemutungamiri weEquatorial Guinea vaTheodore Obiang Nguema Mbasogo vave neushamwari hwebhande neBurugwa. Svondo rapera vaNguema vanga vari muZimbabwe sechava chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga. Izvi vave kuzviita gore roga roga kubva muna 2006. Ko ukama uhu hwakatangira papi chaizvo? Ukama pakati peZimbabwe neEquatorial Guinea unonzi wakasimbiswa muna 2004 mushure mekunge Zimbabwe yasunga vamwe varume vaiita zvechiuto vachipfurikidza mwero kana kuti mamercenaries avo vaitungamirwa naSimon Mann chizvarwa chekuBritain. VaMann nevamwe vavo vakapfuura nepanhandare yendege yeHarare International Airport mushure mekunge vateerwa musungo nevasori vemuchiuto muZimbabwe vachinyeperwa kuti vaida kutengeserwa pfuti kubva kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Forces. Vanhu ava vanonzi vaida kuti kana vapidigura hurumende yeEquatorial Guinea vosiyira matomu mutungamiri webato rinopikisa vaSevere Moto. VaMoto vari muupoteri kuSpain. Nyanzvi munyaya dzezvechiuto Dr. Lieutenant Colonel Retired Martin Rupia vanoti chiitiko ichi ndiwo mudzi weushamwari weZimbabwe neEquatorial Guinea.
Madyizano eEquatorial Guinea neZimbabwe akatanga kusimbaradza pakabatwa mamercenaries ana Simon Mann vachibva kuSouth Africa nendege yavo vachiita refuel vachida kutenga dzimwe puti vachifunga kuti vari kutengeserwa dzimwe puti muZimbabwe vasati vaenda kwavainobvisa hurumende yeEquatorial Guinea. Ndo pakatanga ushamari nekudyidzana kwakasimba. Iye zvino vepresident Nguema vekuEquatorial Guinea vakasvika muZimbabwe president vachiri kuholiday ndobva vatambirwa navamunagagwa ndo kuzokurukura na president vadzoka.
Asi mukuru wesangano re Justice for Equatorial Guinea riri muno mu Washington DC Vatutu Alicante vanoti ukama hwevarume vaviri ava ndeve vanhu vanoda kufira pazvigaro chete. Vangwema vakatanga kutungamira nyika yavo muna 1979 vamugabe vachipindawo panyanga muna 1980. Mutauriri webato rinopikisa remdct vaobert gutu vanoti vanotenderana navaalicante.
Kudyidzana kwavamugabe napresident basogovo kuequatorial guinea kudyidzana kumwe kusina kunatsokujeka kusina kunatsokuti twasanuka.
Vagutu vanotiwo ukama hwevaviri ava haunzwisisike nekuti ndevemuchivande.
Varume vaviri ava vose vanotonga zveudzvanyiriri, vanotonga zveumbimbindoga.
Pakati pa 2006 na 2007 vangwema vakabatsira Zimbabwe nechikwereti chekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari chemari inosvika mazana maviri nemakumi maviri emamiriyoni emadhora. Chikwereti ichi chiri pachikwereti chinosvika biriyoni imwe chete nemazana matatu emamiriyoni emadhora change chiri kuReserve Bank of Zimbabwe chisati chatorwa nehurumende. Mukuratidza kusimba kwehukama hwenyika mbiri idzi, Equatorial Guinea yakakumbira mauto nemapurisa eZimbabwe kuti abatsire mukuchengetedza runyararo munyika iyi paitambwa mutambo weAfrican Nations Cup. Gore rapera zvakare, Zimbabwe yakatumira nyanzvi munyadzi zvechiuto kubva kumauto epasi neemuchadenga kunobatsira kudzidzisa mauto eEquatorial Guinea nyaya dzechiuto. Izvi Dr. Rupia vanoti zvinobatsira nyika mbiri idzi. Asi kunyange hazvo vaviri ava vaine ukama hwakasimba, dzimwe nyanzvi munyadzi zvekurwira kodzero dzevanhu dzinoti varume ava vanotyora kodzero dzevanhu zvine nhoroondo. Mashoko aya anotsinirwa nechipangamazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavinga.
Nyika dzavo dzakabatwa nehuori zvakanyanya, uyezve kutyorwa kodzero dzevanhu zvakarewo kuti vane mari vachimashumawo vari mugumuri zvematongero wenyika ndovari kuwana upfumi hwenyika vazhinji vachitambura. Saka tinoona kuti vamugabe vanoshuvira zvikuru chaizvo kutevedza nemonemo kufamba nemumatsimba pakapambwa navabasoko. Ndo zvinoita kuti vanyanye kuwirirana vaite madzisawira pahunhu hwavo.
Asi sachigaro weZANUPF kuBritain vaNick Mangwana vanoti vaviri ava vanovengwa nekuti vanorwisa vasveta simba vanenge vachida kubira Africa upfumi hwayo.
Tinoonawo kuti Equatorial Guinea neoye Zimbabwe ine zvakawanda zvicherwa zvayo zvinodiwavo nenyika dzekuwest. Saka vakuru venyika mbiri idzi havadi nezviri vanoti zvionekwa zvomunyika dzavo zvinofanira kudyiwa nezvizvarwa zvavo zvinova zvisingadiwe navamwe vanhuvo vanenge vane kukara nekuda kupambe upfuma dzedzimwe nyika.
Vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana nedzimwe nyika vanotiwo nyaya yeumbimbindoga nekutonga nedemo ndiyo yaita kuti Equatorial Guinea neZimbabwe dziite sedzakageza negoka munyama.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Blessing nenhoroondo yavapai. Mashoko atiri kutambira anoti imba yeimwe mhuri inofungidzirwa kuti inotsigira chikwata chePeople First kuMurewa South kuMashonaland East yakapiswa svondo rino. Asi mutauriri wechikwata chePeople First varugare gumbo vaudza Studio 7 kuti havasati vave noruzivo ruzere pamusoro penyaya iyi sezvo vachiri kungoitawo zvekunzwa kubva kuvatori venhau. Nhengo dzePeople First dzinonzi dzakanga dziri mudunhu iri pamwe nekuuzumba nguva yapfuura dzichitsvaga rutsigiro. Mune imwe nyaya, vanopikisa hurumende uye vakambotungamira bato reZimbabwe Union of Democrats amai Margaret Dongo vanoti vanofungidzirwa kuti kutsva kwemba yavo muHarare kutanga kwemwedzi uno kune chekuita nezvematongerwo enyika. Amai Dongo vanoti vanofunga kuti imba yavo yakapiswa nevanhu sezvo chiutsi chakabuda mumoto uyu chakanga chakasimba zvikuru uye chichikachidza. Vanoti kunyange hazvo mapurisa akatora umbo hwavaida havana chavati vanzwa zvakare kubva kwavari. Amai Dongo vanoti pakati peusiku hwemusi wa7 mwedzi uno vakamutswa nekuputika uye kupisa kwakanyanya kwakanga kwoitika mumba mavo kuRidgeville. Vanoti moto uyu wakatangira pafafitera remba yaive yakarara mwanakomana wavo, izvo zvakaita kuti vafunge kuti ndipo pakakandwa napo chakapinda mumba. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
Maitikira akaita is mysterious and have no doubt zvekuti zvine nekuita nematongerwo enyika nekuti hazvina kumbosiyana ne tsaona dzandakaona yekutanga ndakaona muAugust 1995 mpo 25 ye petrol bomb rekuSt Mary's ndozobva ukoko ndozoona the same yakaitika kuSunningdale. Saka maitikiro akaita nekuputika kwazvakaita nekuti zvakafaa kuti zvakabva nepi takazongoona maputika takanetseka bhozi dzesa yakauya ikataura kuti haisi folti yemagetsi ende zvesuwo kana isusu takaona kuti anga asiri magetsi. Mapurisa akauya akatraya kuda kuti manje moto wabva nepapi but wanga wabva nepahwindo pamaona paipicture yayo kuti ndofunga chakakandwa chacho chakapinda ndobva chaputika ndobva chapisa zvinhu zvese then kuzopinda mumasiling and so forth.
Ndiani amungafungidzira kuti anga dai akaita chiitiko ichi?
Ichokwadi kuti zvinene kuita nematongero enyika because upenyu hwangu hwese ndo zvanda ndichitarisana nazvo. Asi kuti ndizive kuti ndiani handisi kuziva kuti ndiani asi iye zvinezvi ndava nekufungidzira nekuti kwapera mazuva mashoma pakazouya motokari number plate yacho ndiabi 6510 Reynolds in my imported cars. Ndotozonzwa neighbor iri kudaidzira kumafoo kuti maidongo pane vanhu vari kutora mapictures pamba penyu maidongo budai. Saka pakazobuda mwana achibuda panze motokari yandobva yatiza. Saka ini ndakabva ndangofungira kuti vanhu ava vanga vakazvironga uyezve vanoda kutarisa kuti zvinhu zvavaida here zvakafamba here pamusana pekuti follow-up yavakaita iyoyo nanhasi iri kutondinetsa.
Vanga vari vanopikisa hurumende amai Margaret Dongo vari parunare muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi.
Basa redu ndere kukudzai imi vatereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu.
Yasvika nguva yekuti timbokuverengerai mamesaji amunotumira nemaWhatsApp kanawo amunoisa paFacebook page yedu yeVOA Shona. Munyori wekutanga anoti ndiri kukumbirawo kubvunza chirongwa chemascholarship chakataurwa nezuro kuti mafomu acho ndawana kupi. Zita ndichamunorwa, mukoma chamunorwa. Kana muchida kuziva zvakawanda pamusoro pechirongwa cheUSAP, endai pawebsite yeUS Embassy muHarare inoti www.harare.usembassy.gov/usap. Website iyi zvakare www.harare.usembassy.gov/usap. Mumwe anoti varume basa munogona, ndikwazireyo mudzimai wangu Mai Clarice Nhongo kumberengwa ndini tose. Mumwewo ndiye angoti halo mukoma Jonga namukoma Blessing, kuri sei ikoko kuAmerica? Kuno tinofara chaizvo. Ndichafara pamuchaverenga tsamba yangu. Ini ndini mukoma Raymond Gwenzi kuSouth Africa. Chekutanga ndirokwaisa mai vangu nababa vangu kuChipinge nababa munini wangu Itai Gwenzi. Ndatenda zvangu. Aiwa tinowimba kuti mukoma manga makateerera nhasi tsamba yenyu yaverengwa. Aiva vateereri, nguva yedu ndo ine shanje. Ngatisanganei mangwana apo tichaverenga tsamba dzenyu. Imi rambai muchitumira matext message panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Munokwanisawo kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Pindai muone zvizhinji zvatinoita zvamunopesana nazvo. Sakangana chirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8:30 PM nhasi. Apo tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai matext message panhamba inoti 001 202 465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti vati tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera, regai ndimbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti hurumende yeZANU-PF inogona kubviswa chete kana mapato anoipikisa akabatana kuti arwisane nebato ravanoti raura ya nyika. mutungamiri wenyika uye varisachigaro African Union Robert Mugabe vanosvika muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wepagore wenyika dziri muAfrican Union. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.